Ya, pane zvinhu zvakawanda zvaitwa naPresident Mnangagwa kubva achipinda kuva mutungamiriri wenyika. Chekutanga chiri chokudzikisa mari inoshandiswa nehurumende pakuita mabasa ayo akasiyana-siyana. Mukatarisa kumasure, tangati yatinotiyo budget deficit. Saka ndo chinhu chikuru chaita kuti ikonomi yedu ichitanga manje kutanga kuti ichiratidza kuti yaane gwara, yaane tarisiro yekunge ikonomi iyoyo ichizenge ichikura, ichizenge ichizvimirira yoga, ichizenge ichikwanisa kusapota mabasa, ichizenge ichikwanisa kusapota maindastri kuti amuke akanga avharwa, ichigona zvakare kugadzira infrastructure. Saka zvese zviri kuitwa pane pasi pechirongwa chinonzi icho Transitional Stabilization Program. Takatarisa zvakare pakudyana kwatiri kuita nedzimwe nyika, taona zvakare kuti hurumende yaMnangagwa panguva ino yatava tatoita mabinational commissions nedzimwe nyika dzinodarika 5 or 6, dzinotanga dzira vana South Africa, vana Botswana nedzimwe dzakadaro, dzatagara nadzo pasi tichitarisa kuona kuti ndepapi patingabatsirana kuti ikonomi dzedu dzikure, ndepapi patingabatsirwa isu senyika yanga iri kumasure kuti ikonomi yedu iende mberi. Saka tiri kuzoona izvo kuti mabinational commissions iwayo atoseta precedence kudhara, atoseta groundwork yekuti patiri kuenda kumberi taakuziva kuti nenyika yakati tichadzidzana pakati, nenyika yakati tichadzidzana pakati.
Asika vamwe vakaita sana Amnesty International, Dr. Mutodi, vari kuchema-chema kuti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinenge dzakutonyanya pasi pavaMnangagwa.
Taona panyaya dzekodzero dzevanhu, ndinofunga tine mitemo yanga ichionekwa kuti mitemo iyi inodzvinyirira, yakafanana neAccess to Information the Protection of Privacy Act. Iyo mitemo iri kubviswa, tiri kuti tiri kubvisa anonzi mabad laws, pachiiswa mitemo inofambisana nezviri kuitika pasi rose.